manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori neveziyoni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori neveziyoni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamiriyoni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere, ngatinzwe Tobias Mudzingwa uyo anga ari kumusangano uyo.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa neBhaibheri shoko raMwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni, maprofeta amhlope, nasimabira pachena munoruda wenyika yenyu. Nasimazadzisa inzira dzongo dzenyu.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObey Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokota mapamiri penyu iri tungamirirano yemweya inoti hurumende inotonga mberezano PF nevapostori zvekare varipo nemaZioni mberezano PF. Tinoda kutozivisa kuti panouya maelections zvose zvinoti zvangu zvinovhotera zano PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungo chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungo chekusupporta Grace asindo vakawa magumo epolitics dzamugabe na Grace wacho kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita ndidzo mbirombiro dzacho idzodzo ipapapa ndokutopera kwa ED ipapa atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asiwo sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwill Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savamurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano wezano PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks zano PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa Uchi.
Musangano zanupiefu wakatirera kubva pasi kubva tichingozvarwa nanhasi tinayo ende tiri kurarama nayo saka hatina kana chichemo hatina kana dambudziko zvese zvakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tiri sekwatinobva kwedu kuana mabhukuko aiwa tiri kutofara ike zvino takayamisirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka de yaitiri zanupiefu ka sekuti inofamba makomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri wemaZion and Vapostori for ED pamwe chete newezanupf vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vatiwo
zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyoranona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapamukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reUlawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Tichingori paurongwa hwekutsima citizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reUlawayo panga pachitova macaucus vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimiririra kudare paramendi nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kubiwa.
Saka vasarudzwa kuUlawayo ndavanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Haiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nekuti maitiro edu tinenge ichita zvinhu izvi paward level. Saka zviri paward level constituency inenge ine mazi mairi matatu mana sokuti tiri kuhorengedza tozokudzivisira nesimakonguva nkumajonga.
Matunhu api kwamava kuenda mabva muUlawayo nhasi?
Tichazoenda tichi kudzivisai mukumajonga tobva muUlawayo toenda kupi kuti patinge tapedza dzengwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutoenda papi muchingoona kana tava kudoinda ikoko munoziviswa moenda tibatasai tikudzivisai kuti tapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi vanhu vese vaimbori mumvotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota kumabi elections achangotiwa madzimani zita ravo roshayikwa. Zveki inofanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota vese vakateya mazita vanofanira kunge vachivhota. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munotarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata patinenge tichikuzivisai mukumajonga nyaya yekuenda kumatare haisi yekuvanda haisi yekuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndeo matanho aakutobva neibato ravo iro richazenge ravatungamirira nyika kutanga musi wa23 August gore rino vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachitavhota inspection tikatumira mafomu ekuti vanhu vanga vachisina so zati maguta edu akatekeza nenyika yose vanga vachizumudzira nyari vachiendesa kumatare dzimoso.
Vanga vari munyore anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwamabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuwadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na muzvinafundo nyaradzai gumbonzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo gumbonzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita pari zvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwewe vatungamiri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emuno muAfrica vanobata pamwe chete kusimudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika uye kuti madzimai apindewo mutungamiriri unemaringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica pamwe chete ne ofisi ye African Union ne ofisi ye UN Women tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kuti irwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudhorobha ravo reKatum. Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere, takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Zvikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. Chekutanga ndechekuti dai hondo yamira, cessation of hostility, pawana kutaurirana, uye kana pane vamwe vasiri vemuSudan vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemuSudan kurwisana, ivo vane zvikonzero zvavangange vachiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union nana IGAD neUnited Nations pakasiyana siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudziko vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kuma IDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana naye. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekutinoziva kuti panoitika hondo, madzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neyatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu pesa vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anotorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavaitwa. Chekupedzisira nchekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mklanganya huye, ndiri mu Washington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nava Kevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro nava Oliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Kevin Oliver. Kumachonga last time nakabuta pa Studio 7. Yote handu wanurungu arukanga waya ningiraru grab makombe munomu. Pare jino ndurara mota pa Seke South Unit L.
Chii chasita kuti munge muchirara moto kari pa muri kurara ipapo?
Ndiraru mota nyeo tinembo grab makombe asi vamwe vaindishora. Vandishora udaro naigira makombi nisina bhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba nemari yeimba. Saka mari yerent ndaishayawo kutana vazotaura nevamwe vanana makanika kuti vanipo mota pekurara. Tekutanga vaimbondipawo tei, vaimbondipa madhora yeshikafu manheru ega ega. Asi gore inoi kubva uJanuary vakandinyima.
Vakawanda mukoma Kevin, vanoda kuziva kuti makasvika sei kuti munge muchigara kuchitungwiza, nekuti vazhinji havatarisire kuti murungu angawanikwa kuchitungwiza achinzi ari kugara achisvika pakwa kurara mumotokari.
Vajonga makabaza mingunzi iyoyo. Nipa nakashakirwa nemhuri yangu baba namai. Ndakamboshanda kusvika varare kana ambulance. Ndiri driver, ndiri emergency medical technician. Ndipo ndakazoonawo license yangu. Ndakakura muchildren's home. Ndasvika age of 18 years. Ndaigarawo St. Joseph's also boys. Ndipo ndakazojoina sitogarare kana ambulance. Ndajoina sitogarare kana ambulance. Sitogarare kana ambulance paakazongobhuroko zvimwe zvezvezvi. Ndanatanga kudrive makombi. Ndanaonawo basi makombi siti chitungwiza seke 1 and 2 paelo. Ndipo ndazogara muchitungwiza imomo.
Hamuna dzimwe hama here dzamunogona kugara nadzo dzichikuchengetai?
Pari zvino handina. Baba namai vangu vakashanetsaona ndine makore 12. Then baba mukuru wangu atinga video kana makaona pano pari chimbadumbo yangu makaiona. Ndakatuze ne baba mukuru wangu mukoma wababa.
Saka iwo vana baba mukuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mukuru wangu vakashaya old age.
Imi mukoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchitoo mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutata wauzumba maramba fungwe ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana 2 makarat vainzimisheu narachel. Pandaigara kunyatsine madhamu wangu angari tika. Vana vangu vangari vana president ya scholarship 2013 ya president Gabriel Robert Mugabe kunyahode mission Kimanani vakazogara dzwa nemvura yesadoni dai. Nhasi vajonga ndichine ronda. Muzimanyi vana vakwa nesetoni dai hongu. Asi vajonga hapana kana communication ndakapiwa. Kana vasapo ndakataura navo but hapana.
Kune social welfare inobatsirawo vanotambura, kwete nekuti muri murungu asi kuti mubatsirwe semwana weZimbabwe ari kutambura. Mati mamboendawo here iko?
Tine social welfare wedu yemuchitungwiza pamakona. Kana hambo atakwa nematsotsi hongu vakandipa inonzi assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin?
Tadzonga rubatsiro rwenu dauka ida accommodation. Then njini yangu yekuti ndoda mutsau fast takeaway kana kuti chii. Ndatei kurara unyumba yangu kuti ndikwanisa kurenga usamwe kuti pekurara yangu majonga ka zvinorema pane mosquito vari kutonora vari kudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanirai basa?
Izvo ndogona kudhiraivha fast food takeaway nechene chinodzwa kuchana. Then IT computer administration security.
Mazwa hurukuru yataita nava Kevin Oliver, murume wechichena ari kurara mumotokari kuunit L kwaseke nekuda kwekushaya pekugara. Teererai zvakare svondo rinouya apo tisha kupai chimwe chirongwa cheOur Lives upenyu hwedu. Nau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheSheshamu nhasi chafara kudzokera kushandisa nhandare yacho yeBata Stadium mushure mekumbomiswa kwayo nezvikonzero zvaive zvisinganzwisisike. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata ichi nhasi chapinda munhandare iyi chichisangana neHerentals mumutambo uyo
wapera uri mangange 0-0. Nandari i yaive ambumiswa nevakuru vePremier Soccer League avo vakati yaive isingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo neZIFA First Instance Body. Asi ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nhandare iyi yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munhandare iyi. Mutauriri weShesham vaElias Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba navo rwendo rwedivision 1 avo vavasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwata tichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
VaMaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyukunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvichatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda muyamatikati murelegation azone. Zvinhu zvatiitira zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichitambira mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere iine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hatina zvakawanda zvetekutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu asi murayiridzi wayo Kumbirai Muti Wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Nenyaya yekudherera kana vachitamba nematimu ari almost the same level wanoona sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu ahombe aya vanokwinya or vanoisa more effort to those games. Saka this is the attitude that we're just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa National Sports Stadium umo Caps United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCaps United vamuka chibhebhenenga kushevedzera kuti murayiridzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarohwa Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petapura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru wesvondo rino uri kumangwana muBarberfield Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Grenfell vs FC Platinum Gibo, Wange vs Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU-PF iye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU-PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti sondo rinouya ririkuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavoting. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Chesham yaita 0 ne 0-0 neHerent House, kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika disenda baku.